1990 vanhu vakanyoresa pakati pekumiswa kwechironga muna February kusvika pari zvino. Inoratidza kuti vanhu vakawanda vachiri kuda kunyoresa kuvhota, zvekuti tinoona sokuti nguva yakapuwa yekuti vanhu varegiswe kuvhota inenge yanga iri shoma zvikuru. Saka tinongoramba tichikurudzira vasati varegista kuti varambe vachienda kunzvimbo idzi dzakataurwa maprovincial centers nemadistrict centers, vakwanise kunyoresa kuvhota, nokuti kunyoresa uku kuchakazarurwa kusvika tava kuda kuswedera pedyo nemaelections. Saka ndinongokurudzira vana vezimbabwe vasati vanyoresa kuvhota kuti endai munoregistra kuvhota. Uyezve ndinokurudzirawo zeki yacho kuti kana yakaona kuti vanhu vari kuramba vachiuya nouwandu uhu, dai yangowedzera zvakare nzvimbo dzekunyoresa idzodzi, kuitira kuti avo vachine chido chokuda kunyoresa kuvhota vakwanise kuregistra.
Vanhu vanoda chii vamakoni kana vachida kuti vaende kunonyoresa? Ndezvipi zvimwe zvishoma zvavangatakura?
Zvavangatakura kuti vanonyoresa, kana vakaita sevaya vainzi maaliens, vanotarisirwa kunge vane zvitupa zvavo, uyezve vane birth certificate rakareba riyariya neproof of residence kuti vakwanise kunyoresa. Asi avo vasiri maaliens, tinodiwa iproof of residence yavo kunyanya nechitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Vanhu vanga vachimbochema chemawo nenyaya yekutiyo zveproof of residence zviri kunetsa, zeki kazoti vakukwanisa kunge vachienda kunonyoresa ipapo pavanenge vachinyoresa kuti vange vachivhota nevashandi veiyo zeki, mungati zviri kubatsira here izvo?
Izvi zvinogona kubatsira nokuti munoyoka kuti imwe proof of residence inokwanisa kushanda iafidavit, uye afidavit inowanikwa ipo pamaregistration centers iwawa. Saka kana pamaregistration centers ipapo pana uye anonzi commissioner of oath anenge aripo, zvinoreva kuti vanhu vanogona kunonyoresa, vanogona kuenda nechitupa chavo, vosvika vokwanisa kufila iro afidavit iroro rokomishinwa ipapo. Nokuti masenders aamashoma, uye tinotarisirawo kuti neushoma hwaakaita ihwohwo pasenda imwe neimwe pana commissioner of oath anenge aripo. Saka vanhu havafaniri kuramba vachinetseka nenyaya yeproof of residence, nokuti vanogona kuenda panzvimbo dzokunyoresa ipapo vosvika kukombulisa afidavit form riripo kuti vakwanise kurisubmita seproof of residence. Saka ndichiramba ndichiita kurudziro yangu yekuti kunyange tichibva kure zvakaita sei, kana une chido chokuti unyorese kuvhota, enda unonyoresa kuvhota.
Chii chakakosha kuti munhu anga achivhota musarudzo?
Kuvhota chinhu chakakosha, nokuti mukuvhota tiri kusarudza avo vatingati ndivo vatungamiri vedu kwemakore mashanu anenge achiteera kubva paelection iyoyo. Saka wakasanovhota iwewe, zvazvinoreva ndezvokuti uwandu hwevanhu vanonovhota hunenge hwakashomeka nenhamba yako, nokuti iwo haupo. Uyezve vachazenge vachinovhota vachavhota vachiteera zvido zvavo, kwete zvido zvako, nokuti iwo hauna kukwanisa kusarudza waunoda kuti avhotewe. Saka kana uchidawo kuti uwane mutongi waunoda kana kuti vatongi waunoda vemunyika, unofanira kuparticipatawo pakuvhota ipapo, nokuti ndizvo chete zvinounza sanduko mukurarama kwako muupenyu hwako semunhu.